manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechishanu ndira 21, 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi bato reMDCT rinotsemuka pamberi pesarudzo dziri kuda kuitwa muna kurume
kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa murunyararo zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotariserwa nevanhu kuyenge uchitarisa zviso zvavanhu vari kuvhota zviri kuratidza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka hapana kutyidzirwa sezvagara zvichingoitika musangano wezanupf kuti musangano wezanupf musangano wegutsa ruzhinji musangano unoita zvinhu zvavo murunyararo
ZANUPF inopeta sarudzo dzayo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume zvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika zvopinda pamaket yokutsvaga vamwe vatambi vatsva vezvikwata izvi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Muzvare Tokozani Kupe, avo vanga vari mutevedzeri womutungamiri weMDCT, vaDouglas Monzora. Vazivisa nhasi kuti bato ravo ratsemuka nepakati vachipomera vaMonzora mhosva yekutyora bumbiro remitemo yebato iri. Mutori wedu wenhau, Frank Chikore, anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Kupe, avo vakambomiswa basa navaMonzora kuti vaferefetwe pamhosva dzavari kupomerwa, vaudza vatori venhau pamuzilikazi wo muguta reBulawayo kuti ndivo vave mutungamiriri webato rinopikisa muparamende sezvo vaMonzora vakazvidzinga voga mubato mushure mekunyorera kwavakaita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti sebato vachapinda musarudzo dzemabai elections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance iro riri kushandiswa navaNelson Chamisa.
Monzora aumba umwe mubatanidzwa mutsva nevanhu vakaita saLucia Mativenga wePDP iyo yaive muPeople's Rainbow Coalition yavaitungamirirwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru naShupikai Mandaza weMDCN ane chinzvimbo chisingazivikanwe pamwe nevamwe iri ibato idzva rakasiyana neredu pamusoro peizvi Monzora akatozivisa ZEC kuti achapinda musarudzo dziri kuuya dzemabai elections achisha ndisa zita rekuti MDC Alliance nekuita uku Monzora akazvidzinga ega mumusangano nokuti bumbiro redu rinoti kana munhu akatsigira rimwe bato risiri MDCT munhu anenge atozvidzinga ega pasina mibvunzo
a political party other than the MDCT. Termination of membership in these circumstances is automatic.
Muzvare Kupe, vatiwo vaMonzora havasi kutevedzera bumbiro remitemo kubva pakati kwaCongress yeChimbi Chimbi yekutsvaga munhu anotsiva vaimbo vemutungamiri webato iri mushakabvuva Morgan Tsvangirai. Muzvare Kupe, vati Congress iyi yakaitwa pashandiswa Mhirizhonga uye yakanga ine vanhu vashomanana kudarika zvinotarisirwa mubumbiro ravo remitemo saka nokudaro havacherechedza dzekusarudzwa kwavaMonzora. Vatiwo Congress yeMDCT iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wakurume 5 gore rino iri kurongwa zviri kunze kwemutemo vachiti vanhu vakawanda vari kubviswa muzvigaro zvavo navaMonzora. Vatiwo vaMonzora havasi kutevedzera zviri mubumbiro remitemo pakuumba makomiti ebato ravo pamberi peCongress iyi sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato ravo. Muzvare Kupe, vatiwo izvi zvave kureva kuti pave nemaMDCT maviri.
Tinozivisa zviri pamutemo kuti bato removement for democratic change Tsvangirai rakatsemuka uye kwava nemaMDCT maviri rimwe racho richange richitungamirirwa neni wenyu Dr. Tokozani Kupe avo vanova zvakare mukuru webato rinopikisa muparamende
Dr. Tokozani Kupe who is also leader of the opposition in the National Assembly.
Asimtaro MDCT va witness Dube vati zvataurwa namuzvare Kupe ndezve mugodzi Matsuro sezvo muzvare Kupe vakambomiswa basa.
Vangotaura fungwa dzavo senhengo yebato. Zvinobvumidzwa kuti utaure fungwa dzako asi chatisingatenderi ndezvekuti zvizobuda sekuti ya position kana kuti chimiro chemunhu wese. Pa constitution yedu hapana pekuti nhengo inosimuka ichitaura kuti kwane split. Saka ameno kuti vakamira pai vachitaura izvozvo vari vanozvitivo vari kutedzera zve constitution asi hapana pamasimba avo semutevedzeri womutungamiriri webato pavanobvumidzwa kutaura mashoko iwawo. Isusu tinongoona kuti munhu agara akusada zvake zvese zvinezvekuita neMTCT vanga vambomiswa basa na nemutungamiriri webato vamonzora zvichiriburikidza neresolution yangaitwa nestanding committee National Council.
Vadhuve vati kubva pakaitwa Congress yavo yechimbi chimbi muna zvita 2020 muzvare Kupe havana kumbobvira vashandira bato uye danho ravatora raratidza kuti havachadi zvemusangano wavo saka nokudaro vazvidzinga vega mubato. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashuti Mukundu vati hapana chinoshamisa pakutsemuka kwaita bato iri nepakati vachiti simba rehove riri mumvura kwete kumatare ayo akapa bato iri masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusadzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai.
Kunongoratidza kuti imba yanga yakavakirwa pajecha ende zvino mvura yauya yakukurwa. Vavira ava vakasangana kwete nekuti vaive nechavaida kuti chinyasobuda pane zvematongerwo enyika muZimbabwe asi vakasangana nekuti pane zvavanga vavimbiswa zvaisanganisira kuwana mari dzinopiwa mapato anenge akwanisa kupinda muparamende zvinosanganisa kuwano midziyo sezvavese maofisi nezvimwe zvavakatora. Hapana hurongwa chaihwo hwakange huripo kana kuti hwatingati hwakaburitswa navamonzora naamai Kupe hunoratidza kuti vane chinangwa chekupikisa bato reZANU-PF.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo dzati zvataurwa namuzvare Kupe zvinogona kuita kuti vamonzora vadzingwe muparamende namuzvare Kupe asi dzimwe nyanzvi dzati izvi zvinogona kunetsa sezvo tsamba dzekudzinga vanhu vari muparamende dzichinyorwa nemunyori mukuru webato iri amai Paulina Mpariwa avo vanonzi vari kutsigira vamonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
ZANU-PF yaita sarudzo dzayo nhasi dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemakanzura pamwe nenhengo dzeparamende dzichaitwa muna kurume. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ngororo yataita yaratidza kuti vanhu vakawanda vabuda zvine mutsinde munzvimbo dzakaita seAppleworth, Mufakose nedzimwe kuvhota kwanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo uyewo kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChinoi Primary pamboita mhirizhonga mushure mokunge vanhu vatadza kuwirirana negwaro revavhoti range richishandiswa. Vachitaura mushure mokuvhota parutendo hall kuMufakose amai Maria Sikamono Matibiri avo vari kukwikwidza pachinzvimbo chakanzura weward 35 vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanotarisira kukunda.
Tatanga kuvhota nahafu pasi 10. Kuvhota kwatiri kuita tikuvhota district basic rakazara paE1 Mufakose 1B riri kuseri kuMufakose 1A. Hapana hapo hohoho iripo tikuona kunge zviri kufamba hangu zvakanaka so far so good.
Vachitaura mushure mekutenderera nzvimbo dzekuvhotera dzakawanda muHarare imwe nhengo muchikamu chevechidiki muZANU PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka.
Tiri kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa murunyararo, zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotarisirwa nevanhu. Kuyenge uchitarisa zviso zvavanhu vari kuvhota, zvinoratidza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka, hapana kutyidzirwa. Sezvagara zvichingoitika musangano weZANU-PF, kuti musangano weZANU-PF, musangano wegutsa ruzhinji, musangano unoita zvinhu zvavo murunyararo. Saka tiri kuona, tiri kuno kuepuetu, vanhu vari kuuya neuwandu hwavo hwese vabuda mudzimba zvokuti tinoita kunge sarudzo dzegeneral election.
Izvi zvatsinirwa navaOliver Mandipaka avo vange vachitungamira kuvhota kwange kuchiitwa kuAppleworth.
Pari zvino vakwanisa kuchitumira vana baba nana mai vakomana nevasikana vari kunovhotesa makoni zvine election material zvoda kushandiswa zvava kuma polling centers saka kuvhota kwatanga muHarare so far zvikufamba zvakanaka kuma polling centers
Bulawayo mutauri wezanu PF mudunhu iri vaachichiponda vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanoti vachakunda nevachakundwa vanofanira kushanda vese kuti bato rikunde musarudzo dzakurume
Today primary elections are gone smoothly. They've been conducted in a calm and disciplined atmosphere that is characteristic with ZANU-PF as a whole, as well as ZANU-PF Bulawayo province. A primary election is basically an internal process which is merely carried out as and when necessary. There are no winners or losers. The only outcome is as strong as ZANU-PF.
Sarudzo dzatanga zvakanaka mubato rese rezanupf kusanganisira muBulawayo. Idzi sarudzo dzinoita mubato uye hapana munhu anonzi akundwa. Musarudzo idzi tinosimbisa musangano. Tinoziva kuti pane vamwe vasina kufara nhasi asi vazvibata uye tinovati.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino. Vaudza Studio 7 kuti kubuda kwaita vanhu vakawanda munongedzo kuti bato rezanupf richakunda musarudzo dzakurume
uyu munongedzo chekutanga uri kuburitswa nemusangano wezanupf kuti vane simba rekukokera vanhu vazhinji kumusangano wavo zvechipiri kana tiri mumutambo wemaelections vanhu havakampeni kuti vadyiwe vanokampena kuti vahwine saka uyu munongedzo wekuti march 26 musangano uchahwina zvekare Sarudzo dza2023 musangano uno.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedix Muradzikwa vanoti izvi zvagara zvichiitika asi bato richizokundwa parinokwikwidzwa nemamwe mapato.
Tinofanira kuti chinzwisiswe nevanhu veZimbabwe ndechekuti akasike kutanga vanhu vachibuda kuZANU-PF vachiita maelections avo angava maprimary elections kwavo. Vanobuda zvisingaiti asi hazvireve kuti ndokukunda musarudzo kana makwikwi emaelections atakatasana nawo saka ndichadzokorodza kuti kubuda hazvina kutanga gore ra2022 makore esaya vaisingobuda nohwandu
pataenda pamhepo murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vangava vakiita musangano nevatori venhau wekuzivisa kuti sarudzo dzafamba sei munyika yese ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Dzimwe nhengo dzakabva kuPeople's Democratic Party dziri muMDC Alliance idzo dzakadzingwa muparamende neMDCT asi dzikanzi nedare reSupreme Court kudzinga kwadzo hakusi pamutemo dzinoti zvigaro zvadzo zviri kukwikwidzwa muna kurume Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura neStudio 7 mumwe wavakadzingwa vaSettlement Chikwinya vaimirira mbizo vati magwezi avo akatodzokera kumatare mushure mekunge matunhu avanomirira domwa kuti kuchange kuchiitwa sarudzo dzemabyelections
asi nyaya yedu takanga taipira zvekumatare kunoti High Court iudze vamunangagwa kuti maconstituencies aya amati mimi aende kuma by-election anga awiniwa ku Supreme Court so judgment iyoyo hatisati taipiwa tinogona kuipiwa vhiki inouya
vachikwinya vatiwo nekuda kwekuti havana ruzivo kuti zvii zvichaitika nenyaya yavo vave mushishi rekugadzirawo mabyelections vachiti uyu mukana zvekare wekuti vanhu vekumbizo varatidze simba ravo nekusarudza mutungamiriri wavanoda
nyaya iri papa ndeyekuti hatisi kugwisana navarukanda namai Mativenga nanamonzora ava vanongoshandiswa nezano chatakuda apa ende chatafarira ndechekuti pane mukana wevanhu wekuti vachisarudza kuti takunda kumabyelection ende vochiudza ZANU-PF kuti maMP akanga arikolewa navamonzora nanamai Mativenga vanhu vakuratidza simba ravo rekudzosera nekuti simba rekurikola riri temporary simba rekuvhotera vanhu kuti vaende kuparliament riri permanent saka tinofara nemukana wokutinde kumabyelection kuti vanhu vaone mukana wavo wekudzosera vatungamiriri vavo
vawilliam madzimure avo vakadzingwa muparamende vaudzawo Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kusashanda kwemitemo munyika vamadzimure vati vakamboedza kudzokera kudare rene National Assembly kakawanda vachidzingwa vakati yange iri tariro yavo yekuti mutauriri we National Assembly vaJacob Mudenda avo vakaverenga tsamba yekudzingwa kwavo vavanyorere zvakare kuti vava kukwanisa kudzoka.
Kana tiri nyika inotevedzera mutemo, tiri vanhu vari responsible, takahofurisa ndechekuti kusvika nhasi netakahonge vanhu vakatoudzwa kudzara kuti makonstitusenzi aya ane varidzi vavo havana kumbobvira vakadzingwa muparlamendi.
Vamadzimure vatiwo ivo nevamwe vavo vanhu vasina kumbomira kushandira vakavasarudza, nekudaro hapana chingavanetsa kukwikwidza zvakare pamaby elections.
Isusu vamwe tagara tiri muvanhu, tagara tichingotevedza nevanhu, nyange pataizi takadzingwa tanga tichingotevedza nevanhu. Chandinogadzirira ndakagadzirira ndakagadzirira zva 2023 asi iko zvo ndiri kushanda basa randakapiwa neconstitution kuti ndiite, ndo basa randiri kuita mukambuzino.
Tsamba yekudzinga vatanhatu ava yakanyorwa navaBenjamin Rukanda avo vaiti ndivo munyori kuPDP asi vakazoruza nyaya iyi mumatare. Vachibvunzwa nezvenyaya iyi vaMudenda vati havadi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti titaure nevakadzingwa ava.
Handiti kutaura kupedza.
Patabvunzawo sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika amai Priscilla Chigumba kuti vachaenderera mberi nesarudzo dzemaby elections kunzvimbo nhanhatu idzi here kana kuti kwete, vati tifonere mukuru weZEC vautoilesla igwana avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Pamusoro pevaviri ava vamwe vakadzingwa vanosanganisira vaive mumiriri weHarare East vatendaibiti Sichelisile Mahlangu wePumula, varegaitsunga vemutasa South pamwe navanhlahla Pulu vaimirira Nkulumane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mumwe mukweguru anga achizivikanwa zvikuru uye achigara pachengetanai Old People's Home muChinoyi aradzikwa nhasi mushure mekufane chirwere cheCOVID-19 nemusi wechitatu. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Muchakabvu vaHarrison Silika vanonzi vakarwa muhondo yeWorld War II vari kudivi rematariana muna 1945. VaSilika avo vaizivikanwa nezita remadunirirwa rekuti Angola, sezvo vaibva kuAngola, vanonzi vakarwara kwemazuva mana chete ndokubva vafira kuchipatara chemuChinoyi uko vanga vakapatsanurwa vachirapwa. Mukuru wepachengetanai vaLucky Nyanda vati vakwegura vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vafara vakabva vabayiwa nhomba vose.
Tanga tine sekuru vedu vanonzi Harrison Silika anova iye murwi wehondo weSecond World War II vakarwa vari kusaidi reItaly vachirwana naMussolini kana vachitaura nyaya dzavo vati Mussolini Mussolini. Saka vakarwara sekuru ava. Mushure mekunge taona kuti munhu arwara tikati yese normal procedures vatinongoita pahome pedu pachengetanai Old People's Home, takabva tavaendesawo kuprovincial hospital yedu. Vakasvika vachibva vatariswa nemadoctors vakatestwa uCovid, vakabatwa Covid ndokubva vaendeswa kuquarantine. Kuquarantine ikoko havana kunoita 2 days, vakabva vashaya nechirwere cheCovid-19. Saka pari zvino vanhu vese vakatestwa pakabatwa vana sekuru 4. Vana sekuru 4 ivavo ndo vatakaisa muquarantine.
VaNyanda vanoti kufa kwavaSilika kunoratidza pachena kuti chirwere ichi chakabva kunze, saka nokudaro vari kukumbira ruyamuro rwemishonga yekugeza maoko pamwe nemamaski evashandi vavo sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Chikuyanya kutinetsa ndechemapipisi evashandi kuti vavadi vawane kushandisa vachatenda kuna nasekuru nezvimwe masanitizer magloves. Zvine izvozvo zviri kuti netsawo zvokuti daitaono ivo wish anokwanisawo kutibatsirawo panguva yakadai kuitira kuti vashandiwo vashandiwo zvakanaka.
Vataita Smola avo vaigara mumupanda mumwe chete navaSilika vanoti vasilika vakangorwara kwemazuva mana chete.
Yakatibatabatawo yakatibatabata silika ini ndindairara naye kumba uko ndindairara iko kuoko ndinaye kakurwara nguva yakareba kanguva mbichana karatirika kurwara nofangana kuti 4 days kana 5 days achivati kutisiya kwakaita.
Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 5280. Vamwe vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 227,695. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhombe yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 4,228,376. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina nemazana mashanu ane makumi masere nezvinomwe kana kuti 3,254,587. Vabayiwa nhomba yechitatu sezvave kukurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 35,554. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurikotera zvekutyidzana kweamerica nedzimwe nyika, vaanton blinken vapeta musangano wavo wavaita kwemaminitsi makumi mapfumbamwe negurukota rezvekunze kwerussia vasergei lavrov. Musangano uyu waitirwa mugeneva nhasi uye ndewechina vaviri avachisangana. VaBlinken vaudza vatore venhau kuti America yakazvipira kuita hurukuro uye yakagadzirira zvakakwana nemadzisawira ayo kutora matanho echimbi-chimbi kana Russia ikapinda zvachisimba muUkraine. Russia iri kuramba kuti haina urongwa hwekupinda muUkraine, asi ichiti haisi kuda kuti Ukraine ipinde mugungano renyika dziri muNATO. Vanhu gumi nevanomwe vakafa zvichitevera kuputika kwezvinhu zvinoshandiswa mumigodhi zvakanga zvakatakurwa nemotokari kuUganda. Kuputika uku kwakaitika mushure mekunge motokari iyi yaita tsaona nemudhudhudhu mudunhu rekumavirira kweGhana. Masangano akazvimirira ari kushoropodza zvikuru mashoko asatigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba ekuti ari kubhadhara vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa muna Kurume pamwe nedzichaitwa munyika yose muna 2023. Amai Chigumba vakati izvi zvakaita kuti vamwe vanhu vanyorese kakawanda kuitira kuti vabhadharwe mari dzakawanda. Vachitaura neZimbabwe Television Network nezuro muHarare, amai Chigumba vakati komisheni yavo yakakwanisa kubata chitsotsi ichi kuburikidza nemishina yavo yekunyoresa kuvhota. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kana Zeki ine umbowo hwevanhu vakabhadharwa kuti vanyorese kuvhota, inofanirwa kuburitsa pachena vanhu voona, kwete zvokurova bembera. Studio 7 yakundikana kubata amai Chigumba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isu tinofunga kutenda maorganisations ese ari kuita basa rakadai rari kuitwa nezeki rekuona kuti vanhu varejista kuvhota. Kuvhota kwevanhu vakawanda kunobatsira kusimbisa demokrasi yenyika, kunosimudzira demokrasi yenyika. Tinoti isu kune zeki ngaiite basa ravo rekuona kuti vanhu vese varejista kuvhota. Nyaya yekunzi vanhu vanonzi vanobhadharwa kuti varejiste kuvhota, maonero atinoita kuedza kutsvakurudza mhosva yaingapiwe vanhu vari kurwa zvakasimba kuti demokrasi yedu isimukire. Zvo zeki iyo yachiroda kuti andamaina demokrasi. Kana paine vanhu vanonzi vakabatwa teida kunzwa nemazita avo ini futi vakanga vaitei mhosva yacho ndeyei toona kusukwa kwavo. Pari zvino tinongoziva kuti mashoko evanhu vari kuda kumisa basa riri kuitwa nemaorganisations ari kushanda nesimba tiite kuti masitizeni dzedu anyorese kuvhota.
Tichitarisa izvo zvipomerwa zvakasimudzwa naamai Priscilla Chigumba, imi semubatanidzwa wemasangano akazvimirira, mune matanha muchatorawo here?
Amai Chigumba, tiri kumirira kuti tione kuti vanhu vacho vavari kuti vaita chikiribidi vacho ndevapi, tione mazita avo nekwazvakaitika zvikiribidi. Asi kana vachinge vatadza kudaro, tinozvitora zvinhu izvi nekutsamwa kukuru zvinozotipusha kuti dzimweni dzenguva tichadzimara taendesana navo kumatare tichivachallenja kuti vasamhure nekusvibisa masivil society organizations ari kushingirira kuti nyika yedu iwane demokrasi, vanhu vese vakwanise kuzvivhotera. Saka tichiri kuona tichavanyorera tichataura nemamembers edu toona way forward ndeipi. Asi pari zvino vanhu vanga vachiti tivanyorere tivatipe list yevanhu vari kuita chikiribidi chavanotsanangura ichi kana vachinge vazoishaya toona matanho atikatore kupaipa.
Ko, iyo nyaya yekunzi vanhu vanenge vaenda kunonyoresa kuvhota vari kubhadharwa kana kupiwa mari dzekufambisa nezvimwe zvakadaro, makamira papi semasangano?
Hakuna sangano riri kubraibha munhu kuti arejiste kuvhota. Masangano ati kusangana nawo ese mamembers ecoalition vatinotaura navo vese vanoti vanoita vota education kunova kudzidzisa vanhu kuti vazive zvakanakira kuti kuvhota kwakanakirei. Hakuna munhu anobhadharwa mari kuti azvivhotere, nekuti munhu kana adzidza anoziya kukosha kwekuti vhoti yangu ndiyo mvura yangu, vhoti yangu ndiyo education yangu, vhoti yangu ndiyo health care yangu. Saka vanhu vanenge vawana dzidziso iyi ndo vari kuzongonorejista kuvhota. Izvo zviri kuita kuti zeki yatotarisira kuti ndo inenge ichikurudzira kuti vanhu varejista kuvhota itotsutsumwa nekutsamwa kuti sei vanhu vakuwanda vanoda kurejista kuvhota.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuwedza. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zvapinda pamusika wekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa zvikwata izvi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mubati wehomwe weDimbare vaWebster Marechera vanoti vapa nguva ino kumurairidzi wavo Tonde Raindiraya kuti agadzirise pasina kumira zvakanaka.
Mutambo uyu ndewe varairidzi, ndingangoti makochi ndo varidzi vemutambo. Maburi anoda kuvharwa, murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Highlanders haisi kuda kusaririrawo murwendo urwu mushure mekuzivisa kuti yatenga Stanley Ngara kubva kuFC Platinum. Pamusoro pezvo, Bosso yatenga kubva kuTiro 1 mutambi wepagedhi wechidiki Rafael Pitisi uyo aimbobatira maYoung Warriors eZimbabwe. Asi chikwata chiri kurura pamusika eBlue Chiefs iyo yaunganidza vatambi vane mazita uyezve yave nemuraridzi wekunze kwenyika Newton Toroso wekuPortugal. Chikwata ichi charaura perfect chekwende kubva kuSimba Stars yekuTanzania naObrio Chirinda kubva kuChicken Inn ava nenhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe. Blue Chiefs ine zvekare mutambi wechidiki mutsva Jela Akoli uyezve inonziri kuita hurukuro naObedaya Tarumbwa uyambotambira Highlanders neFC Platinum. Panguva imwe cheteyo vatambi Emmanuel Mandiranga, Marshall Machazane naClive Rupia vatevera muraridzi wavo Lloyd Tembwe kuenda kuCape United kubva kuHarare City. Kunyange hazvo makepekepe iri kurasikirwa nevatambi Leroy Mavhunga, Ronald Chitio, Brandon Mpofu na Tatenda Tumba nemhaka dzekushaikwa kwemari nengo yebhodhi reCapes United vaAbraham Kawadza vanoti vane chivimbo muna Chitembwe uyo vachangopinza basa.
Bari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo, saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuenda mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica like we did makore apfuura.
Hapana mashoko abva kuFC Platinum iyo ine mukombe weleague nezvevatambi vatsva, sezvo murairidzi wavo Norman Mapeza anga ari kuAfcon nechikwata chenyika chemaWarriors. Asi mashoko ari kubva kutriangle anoti maSugar Sugar Boys apa basa reurairidzi Jairos Tapera achitsiva Taurai Mangwiro uyo akasiya basa. Pari zvino Manika Diamonds ndiyo rutungamira makundano aya nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars kwatambwa mitambo mitatu. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT. Ini ndini Rachel Joe, ndiri muWashington DC.
So who is it?